Opposite TC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 3 Zvika 2021. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 nezuro. Kwetara vamakomborero harizivishe rinoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri pagoredzva. Mapato anopikisa anoti gore ra 2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandu miso gumede vakashaya nezuro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika yose uye vamwe vanhu zviuru zviviri zvine zana nevanomwe 2107 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose pazviuru zvina zvine mazana mapfumbamwe ane makumi matanhatu nevanomwe 4,967. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 kubva zvachatanga vava zviuru mazana maviri nezvipfumbamwe zvine mazana matanhatu ane makumi mashanu nevashanu 209,655. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabaiwa nhomba yekutanga yokudzivirira chirwere cheCOVID-19 vakanga vave mamiriyoni mana ane zviuru zana negumi nezviviri zvine mazana maviri ane makumi mana neumwe 4,112,241. Vabaiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni matatu ane zviuru zana nemakumi maviri nechimwe nemazana manomwe ane makumi masere nevatatu 3,121,783. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Gwetare nhengo yekomiti yepamusoro muboka revechidiki reMDC Alliance vamakomborero aruzivishe vaSimon Chabuka vanoti vanotarisira kuti vaharuzivishe vachange vabudiswa mujeri musi wegore idzva usati wasvika. Vaharuzivishe avo vange vagara mujeri kwenguva inodarika gore vakapiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso zuro nedare repamusoro, asi vachabuka vanoti mapurisa akati vaharuzivishe vakatarisana neimwe mhosva yavari kupomerwa naizvozvo havagoni kubudiswa. Vachabuka vaudza Studio 7 kuti ivo nevamwe magweta avaharuzivishe valafumo madhuku na vaobei shava vari kugadzira magwaro kuendesa kudare redzimhosva vachiti nyaya iyi inogona kunzwikwa nemuvhuro kana chipiri chiri kuuya.
Takwanisa kuwana bill ramakomborero aruzivishe naprofesor Lavu Madhuku vange vari gweta anoti lead council munyaya iyi. Bill rabuda tapiwa kunzi ava makomborero aruzivishe ngavapiwe mukana wekubhadhara bill re $10,000 shono roga roga wazviendese kumapurisa saidi ndomisaiti zvichakadaro tazokahadzi kachizowanzi wamakomborera rozvichava neimwe nyaya yawainayo nyaya iyi hanzi ndekidnapping asi tichamba nenyaya iyi ndazoonawo kuti inyaya yakapera kare sezvo mumhangari aida kuita ato withdraw nyaya iyi asi hatitakwanisa kuziva kuti chichikonzero
saka pari zvino zvinhu zvaamira sei
pari zvino takwanisa kuva tarelease from prison bamuzo rimwe chete prison haikwanisi kuva ti vaende kumba vafare nemhuri yavo nenyaya yekuti kuti vane imwe nyaya yanzi still outstanding asi mutsvakurudzo dzataita yata tsvakurudzo vati muzvinamangari impala haasi kuda oro munhu wekuti nyaya iyi kwaari haanei nechekuti aite pesuu oro aipfudzire mberi kunoro zvake hatizvizive asi iye pachake ari kuti kwandiri inini mukomana ngaende zvake kumba azorore nevamwe vasungwa vaainavo panyaya iyi
inini samagweta moita sei nenyaya iyi vachabuka
isu semagweta ini Simon Chabuka naprofesa Lavu Madhuku taiita zvatakwanisa kuti tiite kuti mukomana ave achiona chaedza rusununguko dzake rebude nyaya idzatarwa dzimwe chatevera vamadhuku neni naobesha vagweta rake tichaona kuti toita sei kuti mukomana ave achiona freedom tichazama patinogona ndoti vanhu vezimbabwe tichazama nepatinogona kuti mukomana gore dzva richitanga ave ari panze
avo vange vari rimwe remagweta ava makomborero harizivishe vasimon chabuka vari parunhare kuharare nestudio 7 bato rezanupf riri mubishi kuita sarudzo dzevatungamiri mumatunhu mapato anopikisa anoti gore ra2022 igore ramabasa okusimbisa utungamiri hwematunhu pamwe nekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
mutevedzeri wemutauriri webato guru rinopikisa remdc alliance vagift of stalos siziva vanoti gore ra2022 rakakosha kubato ravo sezvo riri gore reshanduko nemabasa uye kusimbisa musangano wavo
2022 igore recitizens action for change patinenge takuenda munharaunda marizevha mumastreet pese tichigadzira musangano mumabranch ndosva tichifoka chedu kuti leadership yakasarudza nevanhu tichiita make sure that we fulfill obligation sungawirana takaita nevanhu mugore ra2019 mucongress yedu mugweru saka tinenge taakustrengthena organization but beyond that
vasiziva vanoti vachange vachiita urongwa hunoita kuti vatore masimba kubva kuzanup f musarudzo dzemuna 2023
tinogadzira nyaya yestrategy tinogadzira nyaya yetactic tinogadzira nyaya yekumeka sure kuti dmdc alliance inobuilda as a credible alternative mudzidzo renyika muna 2023 saka igore reaction
mutauriri webato remdct vawitness dhuve vanoti vari kuita kongresi yavo gore rinouya kuti vasarudze vatungamiri vanobva kuvanhu vachavhoterwa muna 2023
tiri kuitira kuti kana takuenda musarudzo dza2023 tinge tane utungamiriri wasarudzwa nevanhu uyezve wapuhwa mapolicies atingati matongerwo anofanirwa kuitwa nyika nevanhu zvinobva mumafungiro evanhu kwete kuvatungamiriri
mutungamiri webato renational constitutional assembly muzvinafundo Lovemore Madhuku vatiwo vane zvirongwa zvakawanda muna 2023 vakafanobata chigaro chemutungamiri webato rinopikisa reall people's party rinoti aive mutambi wenhabvu akaita mukurumbira Peter Ndlovu ndiye achazopinda panyanga ratiwo riri kuumba musangano kubva pasi Mutauriri wemutungamiri webato rinopikisa re-Labour Economists and African Democrats kana kuti lead Muzvare Eva Joy Chidindi vanoti bato ravo riri mubishi kusarudza nhengo dzichamirira bato ravo mumakanzuru neparamende. Muzvare Chidindi vanoti bato ravo richakwikwidza zvigaro zvose zvemumakanzura nemuparamende.
Ne ma provinces wao tisimeka shuwa ti ma provinces ese anenge aine ma candidates kana kuti ma shadow councillors ni ma shadow MP tisimeka shuwa ti hapana ward kana constituents inosara isi na munu saka seli tisuku meka wa shuwa ti ma activities esa tinoita anofana kunge ari ekuti batira pama numbers edu kuti tive tinozivikanwa uye tive tinoramba tichingowanda.
Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vanoti gadziriro dziri kuitwa nemapato dziri kusiya ZANU-PF ichiita madira aJorjina sezvo vari kubvumirwa kusangana pamwe nekuita sarudzo dzavo asi mamwe mapato vachirambidzwa kusangana nekuda kweCOVID-19.
Mamwe mapato ari kuedza asi nekuda kwekuti
Asi dzimwe nyanzvi dzezvematongerwo enyika dzinoti nyaya dzekugadzirira sarudzo dzemuna 2023 dzakurumidza kuitwa zvavati mucherechedzo wekuti dzinokwanisa kuita mhirizhonga. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Newsday, Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti mugore ra 2021 yakangonyoresa vanhu zviri 2000 kuti vakwanise kuvota. Bato riri kutonga reZANU-PF nemamwe mapato anopikisa akaparura zvirongwa zvekukurudzira vanhu kuti vanyorese kuvota. ZANU-PF ine chinangwa chekunyoresa mamiriyoni mashanu evavhoti vatsva, ukuwo MDC Alliance ichida kunyoresa mamiriyoni matanhatu. Munyuske makare vanoona nezveutano kumatebeleland south vanoti vava kutya pamusoro pekukwira kwehuwandu hwemadzimai ari kubarira vana munyika pamusoro pekushomeka kwenzvimbo nevanhu vanga vabatsira. Muchronicle, mapurisa muBulawayo anoyambira kuti haadi kuona vanhu munyugwagwa husiku hwegoredzva vachiti anenge aonekwa achifamba-famba pakati penguva dza 9 o'clock manheru na 6 o'clock mangwanani achasungwa uye vanobatwa vachityaira motikari panguva dzisingabvumidzwi vachatorerwa motikari dzavo. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadi makadi kuvashamarari veStudio 7 muse kwamuri. Haisu tinofara nevatereri veStudio 7 makadi iko. Aizvo tashungurudzika nenhau iri kuitika kuZimbabwe yemapurisa nemasoja zvavari kuita hazvina kunaka. Mapurisa nemasoja ngavatinyarewo zvavari kuita izvo. Mbavha dzakuzikanwa kuti mapurisa nemasoja ivo varivo vanonzi ndo vemutemo, ngavamboregerera vanhu. Vanhu havanawo chavainacho, ivo ndo vanotoshanda ende ndivo vanorambidza vanhu kuti va va mache va taure chokwadi chavo kuti nyika yarema vanhu vakamacha vachipinda mumugwagwa ivo mapurisa vanorova vanhu nemasoja acho iko zvino vanhu vaakuzviraramisa upenyu hwavo hwavanozviraramisa nahwo ivovo vapindira usiku vachivabira mapurisa nemasoja tinyareivo tinyareivo hatina acho nesuwo zvatina munoshandirawo zvishoma tiregeivo imi ndi munotomukira kumabasa ndatenda hangu
hongu tingapemberera hedu tichiti muzimbabwe maita chicherwa chinonzi lithium saka nokudaro nyika upfumi hwenyika huchasumukira zvakanyanya uye nyika simba remari richatisimukei zvokukunda nyika zhinji pasi rose hapana chitsva chinogona kuuya nokuda kwaizvozvi nyika yezimbabwe yakaropafadzwa zvikuru ine zvicherwa zvakawandisa mangoda chaiwo akabuda gore ripi iko zvino tina makore mangani chii chaiitika kana kuti chaunzwa nemangoda chatingati auya nebudiriro munyika chinongodikamwa pakubudirira kwenyika noupfumi hwenyika kuva nehurumende ine zvido zvavanhu pamwoyo zvoga
Pastudio 7 apo, pastudio 7 apo, makadini mese, tinofara chaizvo, tinofara nezviri kuita mauto nemasoja, zvavari kuita, ukaona uchichengeta imbwa yako, yakuba, kutadza kuti uri kuinyima chikafu, ndiro zvazviri kutorewa, masoja nemapurisa haabvumirwi kustrike. Asi chiratidzo chava kutaridza kaichi kutaridza kuti matombo avo ane nzara saka kuti vacheme kana kudini vanogura mutemo webasa asi zvava kuita izvika nangagwa nehurumende yake ngaifunge kuti sei zvaakudai
mamuka sei pastudio 7 apo ndirusite muno mupretoria Ya, uyo assistant commissioner ponya tu uyo azvino pakatomira anomirira ubato rake bozi kana mapurisa akachinzendai munorova chembere kuti turapo wachikapu iye oramba akanyarara sacommissioner zvino zvireva kuti kofoni painomhonzi yaramba kudayirwa pane zvengapo anodi kupa maupdate yekuti wai ndisina kudayira foni imwe nyaya futi iri kunoita ndeyekuti madoctors ari kuzota kuzvipatara but mapurisa nemasoja ariko masoja ndo basa ravo kairo rekuti kana madoctors akashota sezviri kuita kuamerica Biden akaisa masoja kuti abatsire iwo muzimbabwe anoko kwasa kuti masoja abatsire kunorova vanhu kana mapurisa kunorova vanhu kabatikana pachiitwawo zvinhu zvekuti masoja anofanira kubatsira like madoctors emerita aenda kunobatsira madoctors kurapa vanhu zvamwani madoctors ari kushota saka ndizvokuti ami iripo ndiyekungoabhusa vanhu here noti kubatsira vanhu
zvakaoma chokwadi ndinoda kutaura pamusoro pemasoja ari kubata vanhu ngonzi zvakaoma ukaona uri baba bemba vana vako uri sabhuku vana vako vakufamba mumuraini vachiba vachibira vanhu zvakutotyisa ka totochengetwa nani pasina munhu wekutomutemba kuti ungati ndingatemba ndingaimba neuyu nokuti vana vako iwe sasabhuku ndo vari kuenda dhobha idhova vachibira vanhu vachibira vanhu makatarisa makeses ari kubuda izvozvi maak7 afamba vanhu vachibira vanhu mudzimba these people they are not representative zvakahoma
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika Varairidzi vemaWarriors vakasarudza vatambi makumi maviri nevatatu vachatamba kumakundano e2021 Africa Cup of Nations. Michael Kariati anotipanya ya iyi.
Chekwata ichi chasimuka nhasi chakananga kuCameroon kumakundano eAFCON ayo vari mugungano rimwe chete neGuinea, Malawi neSenegal. Vatambi vatanhatu Knowledge Musona, Tinoka Dewere, Kundai Benyu, Jordan Zemura, Dave Moyo na Admiral Muswe vachabva kwavanotambira vakananga kuCameroon uko vachanobatana nevamwe. Chikwata chadomwa nhasi ichi chinosanganisira vatambi vagara mumaWarriors kwenguva refu Tabanika Musoko, Alec Mdimu, Tine Jadebe, Neva Tigere, Onisimo Basera, Martin Mapisa, Bruce Kangwa na Kuda Mahachi. Mapisa anotari kufara nekutambidzwa mukana wakakosha kudai wekumirira nyika makundano makuru aya. Vamwe vatambi vachanobata basa kuCameroon uku nde Prince Dube, Petrus Mari, Talbot Shumba, Kelvin Madzongwe, Peter Mbua, God Knows Murwira, Gilroy Chimwemwe, Ishmael Wadi na Gerard Takwara. Murwira uyu anotambira chikwata chemuno cheDynamos anoti achashandisa mukana uyu kudzidza nezvenhabvu yepamusoro.
Mufaro wangu mukuru kunge ndichinge ndiripo pakati pevakomana vakabedzwa kumirira nyika. Ndinge ndichidzisangana nevakomana ndingabva kumatop leads chidzidzawo bhora, dzidzawo noro 2 ende shure yemutambo wese webhora nganenge achimirirawo nyika.
Maneja wechikwata ichi vaWellington Pandare vanoti vane chivimbo chekuti vatambi vasarudzwa ava vachabata basa nemazvo.
Tiri kutarisira kuti vakomana vataunganzava ndivo vakomana vachatiitira basa, vachatibatsira basa kutarisira zvakawanda pavanhu.
VaMupandare vanoti chinangwa chavo kusvika munharaunda yechipiri izvo zvatadzwa nezvikwata zvese zvemaWarriors kubvira muna 1980.
Ikutiwo vakomana vambogadzirawo kaisiri kavo kwekupfuudza kwekupfuura mumagroup stages vaendewo kunext round kana kuenda kumafinal kwacho hapana chakaipa.
Muongorori wemutambo wenhabvu vanazi moyo vanoti vari kutarisira kuti Norman Mapeza achashandisa ruzivo rwake rwenhabvu yemuAfrica kuti maWarriors aite zviri nani.
Tinoimba kuti Norman Mapeza achakwanisa kuva mushina wemajuzi kuti atibatsire pakuti basa rifambe mushe kuti zvifambe zvakanaka.
Makundano eAFCON arutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi. Mutambo weZimbabwe wekutanga uri kwomusi wa10 ndira nemateranga Lions ekuSenegal. AFCON 2021 yaifanira kuve yakatambwa gore rapera ikamiswa nemhaka yechirwere COVID-19. Zvichakadaro mhuri yenhabvu yatambira nekusuwa kukuru Mashoko abva kuBulawayo kuti vaimbove mukuru wekumahofisi eZifa uyezve vakambovesa chigaro weHighlanders vaNdumiso Gumede vashaya. VaGumede avo vasiya vana vana vanga vave nemakore makumi manomwe nemashanu ekuberekwa. VaGumede avo vaive mudzidzisi mubasa ravo vaive mubhodhi reZifa rekutanga kubva muna 1980 kusvika muna 1983 umo vakagadzwa nevaive gurukota rezvemitambo muzvari Joyce Mujuru. Ndivo zvekare vaive sachigaro apo Highlanders yakatenga imba yeHighlanders Sports Club muna 1986 vakazotora zvinzvimbo zvemutevedzeri wasachigaro weZifa, mukuru wekumahofisi eZifa uyezve semukuru wekumahofisi eHighlanders. VaGumede vakabuda zvekare muzvivhitikiti yemitambo yakaita seYellow Card neCry Freedom, zvivhitikiti izvo zvakaita mukurumbira pasi rese. Kushaikwa kwavaGumede kwauya mazuva mashoma shoma Highlanders ichangobva kupemberera zvavakaitira chikwata ichi mazuva avo eutungamiri. Urongwa hwekuradzikwa kwavo huchaziviswa mazuva mashoma anotevera. Ndaka mirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Senator Harry Reid vedunure Nevada vakashaya nezuro vave nemakore makumi masere nemaviri. Senator Reid vanoonekwa seumwe wevanhu vashoma vakanga vane simba neuremu hunotyisa muSenate yeAmerica. Senator Reid vakashanda mudare reSenate kwemakore makumi matatu kubva musi wa 1 Ndira 1987 kusvika musi wa 3 Ndira 2017. Apo vakazivisa kuti vava kuenda pamujandigere. Vakashaya mushure mokurwara nechirwere chegomarara. Senator Reid vanonyanya kuzivikanwa pamusoro pekushanda kwavakaita kuti bhiri rezveutano revaimbova mutungamiri weAmerica vaBarack Obama reAffordable Care Act asi rinozivikanwa nekuti Obamacare ribudirire. Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti Senator Reid vaiva nechipo chekuyananisa nekusanganisa vanhu vane maonero akasiyana, chinova chimwe chezvinhu chavanozivikanwa nacho.
Senator Reid ndofunga chinhu chikuru chandinoona kunge chawakaita kubatsira President Obama kuwane kupasa ndike inonzi Obama Care health insurance yakabatsira vanhu wakawanda chaizvo. Iyoyo kubudira kwawakaita chaizvo ndofunga vanhu vazhinji vanovarangarira nako. Chimwe chinhu ndechekuti waifambidzana chaizvo kwete nana wana Obama bati nyaya dzekufambirira pamwe chetepo pemarepublicans nemademocrats yanga iri nguva chaizvo wamwana mazuva ano wanoona ifunga iyo nguva iyoyo nguva yakanga ine hundu kufambidzana kwaita vanhu ende akabatsira futi panyaya yemasanctions ekuZimbabwe uku aitaura chaizvo zvakasimba kuti kuve nerusununguko rwemachokwadi kuve nefreedom of the press zvese izvo angari munhu I respect kwa chaizo ne wanu chaizo asi chinjikuru ndiye akatungamirira Senate ne Congress kutsigira wa Obama pawaka wa munhutema wekutanga kutungamira nyika yeAmerica. Asi anga ari munhu aifambidzana zvakanaka chaizvo ne wanhu wese.
Simba ravo nokufarirwa kwavaitwa uku mubasa ravo munoti chii zvaikonzerwa nei?
Chete kuno kukwamirika ka kune vanhu vaunongoona muupenyu hwavo fanika wana Senator Kennedy wai mushakapuri wakangokurawo naivo waRid munhu akangokurawo ane pfungwa dzekufambidzana zvakanaka nevanhu wese kana angave maRepublicans angave vanhu verumwe rudzi angari munhu wekuti ukasangana naye unongomufarira anga asina pfungwa dzedzekuti ndiri muchena saka vanhu vachena ndo vanofanira kuva vane mazimba ese anga asiri akadaroba aifambidzana chaizvo taigara chivaona patelevision akasangana newekumarepublicans akasangana pane nguva yavakanga vari president nguva yawaGeorge Bush wanga vari president wachifambidzana zvakanaka chaizvo iye mazuva ano vanhu vane chido chekuti dai nguva idzodzo dzaidzoka zvekare.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paIndiana University mudunhu rePennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vari parunare neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe nezuro. gweta rava makomborero arizivishe rinoti vanotarisira kuti varizivishe vachange vabudiswa mujeri pagore dzva. Mapato anopikisa anoti gore ra 2022 igore rekukwezva nhengo itsva kumapato kwavo. Vandu miso gumede vakashaya nezuro. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosvera zvakanaka.